Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikunguru 7 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vanotadza kubayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga pachipatara cheparirenyatwa zvichitevera kuwandisa kwavaita. Vanhu vakawanda vaswera vari mukati meguta reBulawayo vachiita zvavanogara vachiita mazuva ose zvisinei nekuti hurumende yakadzora matanho akasimba ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Chizvarwa chekuZimbabwe vatafadzwa chikoto vanosarudzwa kuve muteedzeri wameya wekanzuru yedhorobha reKobe kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vari kukurudzira hurumende kuti ione kuti nhomba yeCovid-19 yawanikwa zviri nyore muzvipatara zvose zveveruzhinji. Kurudziro iyi yaitwa sezvo zvipatara zvishoma zvemuHarare zviri kubaya nhomba iyi zviri kuwandirwa nevanhu. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mazana nemazana evanhu vanga vakaungana nhasi paparirenyatwa hospital vachida kubayiwa nhomba yekutanga, asi zvazvina kuitika sezvo chipatara ichi chichikwanisa kubaya nhomba vanhu mazana mashanu chete pazuva. Nekuda kwehuwandu hwevanhu varikuda kubayiwa nhomba, chipatara cheparirenyatwa chava kuti vanhu vatange vanyoresa vozopiwa zuva rekuzobayiwa. Vanhu vanga vachinyoresa nhasi vapiwa musi wechipiri kuti vazobayiwa nhomba yekutanga. Mumwe mudzimai angoda kuzikanwa nekuti chiera wekuWarren Park ati asvika na 5 dzemangwanani akawana namba 108 yekumira mumutsetse. Amai ava vati kumaklinika ekanzuro ari kunzvimbo kwavo hakuna nhomba yekutanga.
Vanhu vakawanda nokutoti papa avari mukuona laini ndorambopuwa makadzi iro rimwe iro ha. Vamwe vatomboti zvimbomirai vashota makadzi vamboona kuti vanosvika pa hakuna hakuna takatobvunza tikatombomirira tatoona kuti ndiyo nguva iri kufamba.
Mumwe mudzimai amai Angela Matanda vati vasvika paparirenyatwa kumafoo mangwanani vachibva kumusha wechitungwiza. Vati hurumende inofanira kuisa nhomba yekutanga kumaklinika ose ari munyika.
Siningariuye rakawanda iso maclinics ese then vanhu toenda tanobayirwa kupi kumaclinics edu tisaungane izvozvo hapana kana social distance tete muruzoona hapana kana social distance hapana tatobva kudzimba pamwe tatotora covid yacho pana. Nokuti hapana social distance hapana kana hatina masanitizer hatina chichete tirungobatana ipapa na munhu like iye acho haisi kufamba like iye yanga yafamba ka vanhu vakaiva vaenda tadispesa vamwe vasarawo vashoma.
Valoid Chiro avo vabva kuMount Pleasant vatiwo vange vatenderera makliniki akawanda vachida kubayiwa nhomba yekutanga vakati vaziviswa kuti parirenyatwa nekusale mugabe ndiko chete kwanga kuchibayiwa nhomba yekutanga.
Vanhu vachikwanisa kuisa mushonga yacho makliniki akati wandei bcause makliniki mazhinji sakuna kana
mutauriri weparirenyatwa valinus dire vaudza studio 7 kuti nekuda kwekuti vanhu vakawandisa vari kuda kubayiwa nhomba chipatara ichi chava kutanga chanyoresa vanhu vopiwa mazuva ekuuya.
Manhamba atiri kuwana evanhu vari kuuya pavaccination pazuva vakawandisa saka takapedzisira taona kuti zvirinani kuti tiite kasystem kekuti manage vanhu vari kuuya pano ndokubva tati isusu tinoziva kuti pazuva for first dose tinowanzoita 500 mavaccinations saka pazuva ipapo tinotora 500 toti vamwe vatoina vauya 500 tovabhuka fufu mangwana tichimuenda takadaro kuitira kuti vanhu vari kugonya kuungana pano pachipatara uye zvakawanda uye zvakanyanya kuti vanhu vese vaziva kuti musi wakati chaiwo chaiwo ndo wandiri kuuya kuzovaccinatwa vari kuramba vachingoedza mazuva akawanda saka tiri kuona system iyo iri kushanda zvakanaka chaizvo.
Vadhire vati chipatara chavo chinokwanisa kubaya vanhu vanosvika mazana mashanu asi vatiwo pazuva panogona kunyoresa vanhu vanosvika churu chimwe chete vachipiwa mazuva ekuuya.
Vanouya kuzobhuka kazhinji kachona tinoona vanhu vanosvika kana 1000 vatinobhuka kumazuva anotevera.
VaNST Gwindi avo vanga vari muraini rekunyoresa vaudza Studio 7 kuti vanga vauya vane tarisiro yekubayiwa asi nekuda kwehuwandu hwevanhu vakundikana.
Tina kuziva kuti tinotanga tanyoresa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri pamwe nemutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro. Asi hurumende yakazivisa nezuro kuti iri kutarisira kutambira nhomba mamiriyoni maviri mangwana kubva kuChina. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu makumi maviri nevasere vakafa nechirwere cheCovid-19 uye vanhu chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava chiuru nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevapfumbamwe. Hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga kusvika nezuro vakanga vava zviuru mazana masere nezvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matatu nevatatu 807,633 uye vakabayiwa nhomba yepiri vava zviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvina nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevana 574,934. Huwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCovid-19 vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vakawanda vaswera vari mukati meguta reBulawayo vachiita zvavanogara vachiita mazuva ose zvisinei nekuti hurumende yakati yave kudzora matanho akasimba ekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 icho chiri kuramba chichitekeshera nenyika. Kudzanai Musengi anochipanya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti pamigwagwa inopinda nekubuda mudhorobha pange paine mapurisa asi anga asingamise kana kubvunzurudza vemakombi nedzimotokari kuti vari kuenda kupi. Vanorarama nekutengesa uye kuchinja mari mumigwagwa pamwe nevamwe veruzhinji vange vari mudhorobha semazuva ose. Kurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa nezuro kuti kunze kwezviga zviripo iko zvino zvinosanganisira kuti mabhizimisi avhure nenguva dza8 mangwanani achivharwa na3 masikati uye kuti hapana mabhazi anofanirwa kufamba kubva kune rimwe guta kana dhorobha achienda kumwe. Hurumende yave kudzora mamwe matanho akasimba ekurwisa chirwere cheCovid-19 asi amai Mutsvangwa havana kutsanangura zvizere kuti matanho aya ndeapi. Pakuvharwa kwakaita nyika pekutanga hurumende yakatora matanho akasiyana-siyana kusanganisira kuti veruzhinji vave nematsamba ekufambisa. Mumwe mutyairi wemakombi anoshanda zvisiri pamutemo uyo asina kuda kudomwa nezita kana kutaura pamhepo audza Studio 7 kuti haana kumbosangana nemapurisa mumugwagwa weKami Road maanoshandira kubvira patanga basa mangwanani. Taedza kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti chii chiri kuitwa nemapurisa kuona kuti vanhu vateedzera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 asi nhare mbozha yavo yange isingadavirwe. Murongi wemabasa musangano reBulawayo Vendors and Traders Association amai Debra Mukasa audza Studio 7 kuti vanonzwisisa kukosha kwekuti hurumende itore matanho akasimba ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 asi vati inofanirwa kuita izvi nenzira inoratidza kurongeka.
Hurumende ngaiite mapolicies avo vanotrafta zvakanaka achiudza vanhu pachine nguva kuti zvavanofanirwa kuve nazvo ndezvipi kuitira kuti izvo zvisakanganise misoro yevanhu nekuti vanhu vari bhizi kushandira mhuri. Tirikungokumbira hurumende kuti ngaiite one program at a time.
Mumwe anorarama nekutengesa pamusika unozivikanwa kunzi Fire Street Market uyango zvidoma nezita rekuti Stole ati maonero ake ndeyekuti kuwedzera mamwe matanho akasimba pane aripo kunoomesera veruzhinji avo vari kurarama nekuzvishandira pachavo vega. ega.
Isus paidwa matsamba zvinhu zvekuti taingoitawo zvokungorongo tsanzirira saona vangachida kurara manditi asi zvino zvakatotutumi toza motoita sei zvino zvakutotremera zvakanyasa kuti kuna munhu otoanga akangozvigarira kudzimba uko ofunga kuti agamba ndotsvaga chikafu kutown zvino kana kwanzi pakudiwa tsamba iye asi kuchanda kurumende kana kuita sei isusu wacho kana tichidzidza mutizame upenyu kuti tigone kurarama toita kuti shanyangwa notitengera hatiwani kana munhu mumwe chete zvizvoni zvatova very very tricky kwatiri
zvichakadaro kubayiwa nhomba kwevanotengesa mumigwagwa kwapinda muzuva repiri nhasi mubulawayo vakawanda vachiratidza kufarira chirongwa ichi asi vasitole vati urongwa hwekubayiwa nhomba haufanirwe kunge huchimanikidzwa vanhu
vaccine is your right kuti unogarga ndicho zvakazvakatsva ndozvine chirwere tichitarisira iyo kana chinzwa nemwoyo wako wakazvipira ndakuenda kundo vaccine uchidzivirira chirwere chiriko chacho mazuva necho chiri kunetsa wondo vaccine nekuda kwemwoyo wako wose asi izvo uzonzi unofanira kutora zvinhu zvakatotokwanisa kushanda hai pakatomi asi tichangoita sematauro anenge achiita hurumende kuti pese tina imwe option yekuti tikwanise ngechirarama
asi mumwe mudzimai anoraramawo nekutengesa uyango zvidoma nezita rekuti amai farai ati anoona zvakakosha kuti veruzhinji vabayiwe nhomba senzira yekudzivirira chirwere checovid-19
da kubayiwa laini yacho yakakura senze chingotivo tikambopinda mulaini tombomhanya tonotsvaka mari kuti vana vadini vararame hakubayiwa tofanira kubayiwa nekuti sebasa ratinoita isusu rokutengesa tosangana nevanhu vakawanda tichidozvidzivirirawo nesu zvakanyanya tikakona kuzvidzivirira tokurumidza kufa tokona nokushanda kwacho asi mudaini acho akakura devatombo yangu pamaketi panobva kambotibaya
kanzuro yeguta rebulawayo ichishanda nebazi rezveutano yakatora danho rekuti ibaye vanorarama nekutengesa vanosvika zviuru gumi nezvishanu mukati memazuva gumi kutanga nezuro vanhu vari kubayiwa nhomba munzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira pacity hall nekunomirira mabhazi ekumaruwa kurenkini pamwe nemamwe makiriniki ekanzuru hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi vanove zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi
Vamwe vashandi vari kuchema chema kuti vamwe varidzi vemakambani ezvarwa zvekuChina vari munyika vari kutyora kodzero dzavo vachivashandisa senhapwa asi hurumende haina zvairi kuita kuvabatsira mumwe mushandi akakwara ari pabasa ari kuti haana kupiwa muripo wakakwana ndiva Colin Guvi vaishandira kambani inonzi Galaxy Plastics yemuHarare vanotsanangura zvakaitika
musi wa 1 February makuseni na it was around past 9 taigadzira maplastic ayayo black sheeting saka ndakahukwa nebepa nobva ndarohwa zviruoko rwangu ndomaronda yandaka kuratidza yaya nemushini wachoni saka musi wachoni wandakuvara takaenda kusuburban hospital tasvika ikoko zvikasinzi panodiwa mari yekuti ndigadzire zvimwe zvacho zviguru zvinatsokusonwa nekuiswa simbi murungu akabva afonerwa namaneja wandakaenda naye akati adzoka izvinhu handikwanisi kuti ndizviite izvozvo saka tadzokera kukambani ndopakasvika achitipa $50 $50 iyoyo zvikasinzichindai unorapwa inokwana surgical yose kuti uve unorapiwa ndomari chete ndakapiwa iyoyo nobva tazinda kuparire nyati kwamangwana achoni papasina mari yetransport kana saka $50 zvoenda takaisa mari yetransport ndotakashandisa kumishonga mapiritsi zvese nekunogadzirwa zvimwe zvachoni izvozvo tabva ipapo nobva tadzoka kumba saka ndaidhiresswa every day ndichibhadhara $5 havana kumbengewani pamari yacho neyekubhadharwa yekubhadhara kunodhiresswa every day pandakazoti ndinde ikoko ndichida kuti andiwedzere mari angava kuti gadhi ake avhare gedhi
asi mukuru wekambani iyi vazhien ha vaudza studio 7 kuti vakabhadhara mari kuna vaguvi vatumira studio 7 magwaro avanoti vakabhadhara mari inosvika madhora mazana mana kuburikidza nerimwe sangano revashandi rezimbabwe federation of trade unions kana kuti ZFTU musi wa 14 kubvumbi asi vaguvi vanoti hapana mari nemusoro yavakawana
saka ndakazoenda kuunion ndaenda kuunion kuyakuya vakatombonetsa ndopavazotiuti chimupai nenyu yavanoti gratuity yaya unobva wakakuleta mari yachoni yese yese yaisana kuita $1176 asi zvavakataura nevanhu veunion handizvi vakabva vaita vangobudisa vanobva vati paita vabudisa $400 asipa $400 ipapo ndakawana $166. Iyo veku ine nwaro ndinyepera achikwabuda $300. Kubva ndazovabvunza ndichiti ko imimi sei muchiti kwabuda mari yakaita saiyoyo. Vakatizo ni anoda kutonga usina kuregister kuunion ndosaka tazokubatisa mari yakawanda saizvozvo.
Tabatawo munyori wesangano reZFTU vaKenya Shyamuyarira kuti tinzwe divi ravo panyaya yekunetsana kwevamwe vashandi munyika nevamwe vakuru vemakambani ane varidzi vanobva kuChina.
Mangwana tiri kuenda kuNorton kune kambani inonzi Yifing inogadzira matiles nemakapu edaka ne plastic. Uko vashandi vari kuoneswa chisakamboonekwa pasi rino. Chidyiswa sadza risina muriwo wakaiswa munyu kana mafuta but uchingori muriwo chete nemvura. Tiri kuenda kune mutevedzi wegurukota revashandi vamatuke neve kuZimbabwe Congress of Trade Unions vamoyo neni ndakamirirawo ZFTU nevanenge vakamirira vanomirira vashandirwi mai mukweva vekuMCOS. Tiri kunozvionera tiri ipapo yatinoti inspection in loco. Tichange tiine zvekare nhengo dzeParliament.
Munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatendawo kuti kodzero dzevashandi dziri kutyorwa nevakawanda.
Tine mareports akati wandei atinowana anobva kumakampani zvakasiyana siyana muno muZimbabwe. Asi akanyanya iyo zvino anenge achibva kumakampanizi vaya vanova kana kuti maemployers yerudzi rekuAsia.
Tinokwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati vanga vari musangano nekudaro havana kukwanisa kupindura mibvunzo yatavatumira. Svondo rapera nemusi wechishanu kuburikidza nemashoko kuvatori venhau muzinda weChina muZimbabwe vakapomera ZCTU mhosva yekuda kukanganisa kudyidzana kweZimbabwe neChina nekwainoti kusvibisa zvizvarwa zveChina zvine makambani muZimbabwe. Asi ZCTU inoti zvekuti iri kuita gudzira mukanwa ndezvemugodzi matsuro. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chezvipanga mazano muUnited Nations chikuyambira kuti mhirizhonga yemuSyria iyo yava nemakore gumi ichiitika inogona kunge isitaziviswe veruzhinji nemasangano enhau. Asi chokwadi chiripo ndechekuti kurwisana pamwe nekutambudzika kwemamiriyoni nemamiriyoni vanhu vemuSyria hakusati kwapera. Chikwata chevanhu vatatu vari mukomisheni yakazvimirira iri kuongorora zviri kuitika muSyria chapa gwaro racho reongororo kuUnited Nations Human Rights Council. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wehurumende muHaiti vaClaude Joseph vari kukumbira veruzhinji kuti vagare murunyararo zvichitevera kuurayiwa nezuro manheru kwemutungamiri wenyika iyi vaJovin Moise. VaJoseph vati chikwata chevanhu vasiri kuzivikanwa kuti ndivanani ndicho chakauraya mutungamiri wenyika ari kumba kwake kwete kuimba yehurumende iri muguta guru Port au Prince. Zvarwa chekuZimbabwe vatafadzwa chikoto avo vakasarudzwa kuva kanzura weTrabston mudhorobha reKobe kuBritain muna chivabvu gore rino vakasarudzwa zvakare kuva mutevedzeri wameya wekanzuru wedhorobha iri. Vachikoto avo vakakwikwidza musarudzo yemakanzuro vakamirira bato reLabour Party vanoti kudomwa kwavo pachigaro chepamusoro chakadai chinhu chinofadza zvikuru zvikuruwo pachitariswa kwavanobva kuti vari munyika isiri yavo uye pachitariswawo nyaya yeganda chaiyo. Vanoti vanotenda zvikuru Musiki pamwe nevana veZimbabwe vari kuramba vachivatsigira mukusimukira kwavari kuita mubasa rekanzuru iri. Vachikoto vakaberekerwa kuZumba mudunhu reMashonaland East vaine makore anodarika 20 vari muBritain. Vanokurudzirawo vose vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vagarisane nekushanda pamwe chete nevavakidzani vavo munzvimbo dzavagere kana vachida kubudirira mune zvose zvavanenge vachiita. Katinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Ichinichekutanga tinoda kutenda tichitenda zvakare mhuri yeZimbabwe. Takandomwa kuti ndi mutezeri wa mea we Kobe Town Town Council. Zawano ita kana mapesa saruzo zemba kansenda. Wano zo ita panosa gana makansenda na leader we local party na tepitu wake. Saka panela ka misko mpansita awo kunstronda kutuwa milio deputy mayor na kawani kukasara mburiri po. Tinozo enda kune anoti blind vote after my nomination do pandaka pandazo kunda o ipapo.
Makata ambira sei kukunda eko kutishona kuti maamusha mbubwa kusaruzo kwa kwe kansura. Iro basa rikuwe mutevedzeri wa meya. Ii basa rino tarisirwa kuti munge muchishanda nenzira ipi? Kana munenge muchitariswa kuita yatingati pachirungu full time here kana kuti munoramba muchiita zvamuri kuita pamuri kushanda iye zvino muchizongoti pamawana nguva muchinoita nyuma duty a deputy mayor. Shoko ramunga siira wana wa Zimbabwe wari kunze kwenyika vanenge vachitarisira kuti vapinde kutera tsoka dzenza mafamba idzi ndezvipi zvamunga vasiira.
Avo vanga vari chizvarwa chekuZimbabwe uye vari mutedzeri wameya weKobe kuBritain vatafadzwa chikoto vachitaura vari kuKobe kuBritain kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Apo sangano rembatanidzwa wenyika dzekuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC richiri mubishi kutsvaga nzira dzekuunza kugadzikana muMozambique neDemocratic Republic of Congo, sangano iri rasangana nerimwe dambudziko zvakare rekusagadzikana kuEswatini. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Kubva kutanga kwemwedzi wachiwabvu kusvika muvhiki rakapera, kuratidzira kwaiitwa nevagari kunyanyanyanya wechidiki wenyika iyi kwakatekeshera muEswatini. Vagari ava vari kuda kuti mutungamiri weEswatini Chemoswati wechitatu vachinje mamiriro ezvematongerwo enyika, vachiti varege kutonga nedemo sezvavari kuita kwemakore anodarika makumi matatu. Gwaro raburitswa nesangano reAmnesty International kuchamhembe kuAfrica nhasi rinoratidza kuti kune vanhu makumi maviri nevanomwe vakapfurwa vakafa nemauto enyika iyi, uye vanhu zana nemakumi mashanu vari kurapwa muzvipatara mushure mekukuvara mumhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru musangano rinoongorora kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kuchamhembe kwaafrica rehuman rights watch vadhevha mavhinga vanoti mamiriro ezvinhu kueswatini ari kuwedzera matambudziko ari kutemesa Sadic musoro.
Vatungamiri veSADC Troika, makurukota eBotswana, ezvekunze Zimbabwe neSouth Africa vakaenda kuSwaziland kuEswatini musi wesvondo vachida kunoferefeta kuti dambudziko nderei riri kuitika muSwaziland uyezve kuwana nzira yekupedza mvonga mupopoto yanga yasimuka ikoko yekutaridzira kwakanyanya kwanga kuchiitwa nevanhu kuparadzwa kwemidziyo uyezve kupondwa kwevanhu. Asi dambudziko guru rakabva pakuti makurukota aya akaona akafanira bada chigaro cha prime minister weMuSwaziland Vatemba Masuku nemamwe makurukota ehurumende, asi havana kuona vamwe vanopikisa, vamwe vakazvimiririra, vamwe vairatidzira nevamwe vane hama dzakapondwa kana kuti dzakapfurwa nemasoja.
Vamavhinga vati Sadic inofanirwa kugadzirisa nyaya dzekutyorwa kukodzero dzevanhu munyika iyi.
Vanofanira kuti vaongorore nyaya yekuti vataura here nemunhu wese ane nhunha dzaainadzo kuti vasvike pamongo wenyaya, vataura here nevanhu vese vakaparadzwa zvinhu, uyezve ndivo mapata anopikisa vemasangano akazvimiririra. Vese ivavo ngavanzwe zvichemo zvavo nerunziro yavo yekuti ndezvipi zvingaitwa kupedza dambudziko remuSwazi iri kutongwa namambo nechisimba kubva mugore ra1986.
Mudzidzisi wemutemo paKaporoni University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vaudza Studio 7 parunare kuti nyika zhinji dziri mudunhu reSadic dzine matambudziko akasiyana-siyana chozoita kuti dzitadze kuita muonera pamwe chuma chamuzvukuru panguva yematambudziko.
Chokutanga taimbotanga kutarisira South Africa neMozambique ndo dzakanyanya kubatana bhodha neSwaziland. South Africa semazira atoita iko zvino ine dambudziko rayo, nyaya dzaZuma dziri kuitika idzi ine maproblems ayo kumba. Mozambique taitarisira zvakare nekuti huye futi ndokuna chairperson, current chairperson weSADC vanyusi. Asi Mozambique iri kunetsawo, kune hondo, hakuna kumira zvakanaka, saka pano nhii.
Asi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana vale muhangwape avo vakanga vakatungamira chikwata chemakurukota matatu ayo akanga atumwa kunoongorora mamiriro ezvinhu kueswatini svondo rakapera vanoti Sadic inofanirwa kuimbwa nayo kuti inogadzirisa matambudziko ose ari kunetsa mudunhu iri.
Sadic ine mapazi akatarisana nekuchengetedzwa kwerunyararo mudunhu redu, saka matambudziko atiri kusangana nawo ndeedu, uye zvizvarwa zvemuSadic zvakafanira kuva nechivimbo mugungano iri.
Sachgaru webazi reSadic organ on politics, defense and security corporation vamukwetsi Masisi vakatuma makurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika yekuZimbabwe, Botswana neSouth Africa kuti anoferefeta zviri kuitika muEswatini. Asi mugwaro ravuritswa nesangano iri nhasi, vamasisi vanoti makurukota aya anofanira kudzokera zvakare kunoongorora mamiriro ezvinhu kuEswatini sezvo asina kuita basa nemazvo nekuda kwekuti nguva yaive pfupi. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Chedu chela itok na ATM chukuta risajo kuitwa nizaro Zimbabwe chukundi kwenyika. Sezo nguwa idea pera rigeti botari samusuri na oja kare. Vanhu vakawanda vanotadza kubaiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga pachipatara cheparirenyatwa zvichitevera kuwandisa kwavaita. Vanhu vakawanda vaswera vari mukati meguta reBulawayo vachiita zvavanogara vachiita mazuva ose, zvisinei nekuti hurumende yakadzora matanho akasimba eCovid-19 lockdown. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatafadzwa chikoto vanosarudzwa kuva mutevedzeri wameya wekanzuru wedhorobha reKobe kuBritain. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.